Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ nhasi ratanga Congress yaro yemazuva maviri richizeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira bumbiro remutemo yebato iri pamwe negwaro richatevedzerwa nebato iri kwemakore mashanu ari kutevera. Vanga vakafano bata chigaro chemutungamiriri webato iri vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vana vasarudzwa vasina kukwikwidzwa vanosanganisira ivo vaMangoma pachavo.
Hapana akandi challenger, hapana aka challenger vice president, hapana aka challenger vice secretary general, hapana aka challenger pau deputy chairperson, hapana aka challenger pau treasurer general. Awo vanga varipo vakubva vanoto continue vakadaro.
Amai Beauty Care, avo vaiva nhengo yeNational Working Committee kuMDC Renewal Team, ndivo vasarudzwa kuva mutevedzeri wavaMangoma uye havana avakwikwidza. Vanga vakafanobata chigaro chemunyori webato iri, vaTrust Chikohora, vano venyanzvi munyaya dzezveumhizha hwemakombiyuta, ndivo vasarudzwa kuve munyori webato, vasina avakwikwidza zvakare. VaMangoma vaenderera mberi vachiti Congress yavo ichazeya nyaya dzakawanda dzinobata nyaya dzesarudzo dzichaitwa muna 2018.
Zvinhu zvichazeiwa muCongress medu tingati chekutanga tatopedza inyaya yekuti kwatakabva nepatasvika zvakafamba sei kuti vanhu vese vanzwisise. Chechipiri ndechekuti tine constitution yedu yatinenge tichida kuti munhu wese onzwisisa kuti constitution yedu yakamira sei, tobvapo tochiti taibvumirana kuti constitution yedu ndiyo yaapo, zvekuti hapana munhu anozoti hatizivi kuti constitution yakamira sei. Chechipiri, chechitatu, tine ratinoti position paper rinotaura kuti isusu takamira sei, izvo tino maonere enyika nezvimwe zvakadaro zvakamira sei, nekuti tingagadzirise sei upfumi hwenyika. Position paper iyo inoda kuti zvakare tochipindirana kuti isusu takananga takati vamwe nekuti tenge tichimbotaurirana mazuva ese aperaya, saka tinge taakuchiti ndizvo tabvumirana zvakare. Saka hapana munhu anozoshamisika kuti ko zvakuitwa izvi zvabva nepi.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo richashanda nemamwe mapato pamberi pesarudzo, asi vanoti nguva yekuita izvi haisati yakwana.
Isusu semaonero edu ndeyekuti mabato anenge aine gwara rakafanana anogona kubatana. Isusu gwara redu tiri kunyatsoritaidza kuti takananga pakati, saka vanenge vaine magwara akafanana nedu tinokwanisa kubatana. Asi kwete zvino, iye zvino inguva yekuumba musangano, and pane vamwe vatiri kuti awa kana dai vakati vanotedzera gwara redu hatibatani navo, vanonzi people first. Why? Nekuti paipondwa vanhu ndivo vaiponda, paidyiwa mombe dzevanhu nezvimwe zvipfuyo ndivo vaidya. Iye zvino nekuti wadzingwa kuzanu PF wochitanga kuti wakuisa vanhu pamberi, tongoziva kuti vakuda vanhu kuti vavadzosere mupawa kuti vatange zvekudya vachikanganwa vanhu. Saka ivavo pari zvino izvi hatidi kunyeperana.
Vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatambidze mumwe matomu, vachiti vaMugabe vaive munhu akura zvekuti havachakwanisi kuita basa ravo nemazvo.
Isu semaonero edu kuti zvinhu zvibatsirike nepasvika zera ravo ndepekuti pachinge vachipa kune mumwe munhu kuti vanhu varegere kufunga kuti nekuti rufu kuda kwaMwari. Saka hapana anoziva kuti anotanga kuenda ndiani, asi ini ndakaiga baba vangu, ini ndofunga kuti vana vangu vachandiiga. Saka nepasvika makore avo vapa dhuze nerufu sekuda kwaMwari, nekuti hapana munhu anorarama nguva yese. Saka kuti zviregere kuzongoti vafa pasina zvinhu zvakarongekwa, zvinenge zvakanaka kuti vatange vapawo munhu kuzanu kwavo ikoko, isi tozongorwisana naye anenge ariko.
Vasarudzwa vasina kukwikwidza kuve mutauriri webato iri vaPishai Muchauraya vati bato ravo riri kukura zvakakomba kubva parakavambwa, vachiti pane nhengo dzeparamende dziri mune mamwe mapato dzavari kushanda nadzo sebato. Vatiwo pane vari muchiuto vari kuuya kwavari runyanhiriri vachitsvaga kuti vashande vese.
Saka vanhu vari kutoona kuti iyo ndiyo party cha ichange chitungamirire nyika under a servant leadership. Saka vanhu vazhinji vari kuuya tine mamwe members of parliament vanobva kune mamwe mapato vari kungochengetedza zvigaro zvavo chete vachiri ngoita hold on to their political parties kuitira kuti vangochengetedze mabasa avo chete ngenyaya yemutemo uyawo section 121 yekuti 129 yekuti kana ukakurosa city yako inobva yaitwa declared vacant. Saka takangovati aiwa chingomirai muri ikoko kuti tinongozosenza onawo mune zvimwe zvikamu, but tinavo. Tine mameya, tine makancelors, but makancelors mazhinji vamwe vakati kusiye basa nekusasiye basa taakutoenda kuRDZ inotungamirwa ndiElton Mangoma. Saka tiri kuona zvakawanda zviri kudini, zviri kuitika. Saka tine madefections akawanda. Tine vamwe vari kutobva mumasectors ehurumende vari kuuya, vamwe vari kubva mumasecurity forces vari kutoona kuti RDZ ndiyo ichange iri yehurumende. Hatingachatauri ngemamwe mabig names angari kune mamwe mapati akatijoina. Tine vanhu vakatowandisisa. Tine maformer members of parliament vana Honorable Wadinezi, Honorable Kostin Mguti vekunana Gogo, vese tinavo ivo pano.
Imwe nhengo yeRDZ iri kupinda musangano weCongress uyu, vamvula muhamba vanobva kuChipinge South vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti bato reRDZ richagadzirisa zviri kunetsa munyika.
Se party ine gwara ine ma principal and values. Se chimwe chazvo kudoma one yacho principal and value inonzi reparation. Kuti vanenge vachitarisa chaizvo chaizvo zvinoda vanhu kuti vanhu vanodei. Saka tinoimba kuti kuburikidza ne one imwe ma principal and values ye reparation yekutaridza zvido zvevanhu, tinovimba vachamira nesu vachitibatsira. Vagari vekuchinyangu kwakwa. Zvakarezve tine vanhu vane nguva refu, vamwe vatokura kuita varume vakuru vasina zvitupa, but issue iyoyo haisi kusorovwa nanhasi. Saka tiri kuvimba kuti RDZ savapinda president vamangoma vachaita kuti vagari vava vawaniswewo zvitupa, vawane kuwanawo citizenship yavo.
Congress iyi yakatarisirwa kupera mangwana pachasarudzwa utungamiriri webato wakakwana. Vamangoma vakavamba bato reRDZ mushure mekunetsana kwavakaita navatenda ebiti kuchikwata cheMDC Renewal Team kwavairwira ukuru mushure mekunge vapatsanurana navamogen tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.